mutauriri weCOVID-19 task force mumasvingo varogers irimai vaudza studio 7 kuti ongororo dzakaitwa pavanhu vanopfuura mazana matatu pabhondofu vanhu zana nevatatu ndochete vane chirwere ichi vanhu vanomwe vakabata nechirwere ichi nezuro pamusoro pevanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu vakawanika vane chirwere ichi musi wechitatu vairimai vati hurumende iri kugutsikana nevanhu vari pachikoro ichi pamwe nevari kunze avo vari kutevedzera chisungo chakatarwa nehurumende chekuti hapana achapinda kana kubuda muchikoro ichi
nenyaya yemakesis emasvingo ari kuramba achikwira mazhinji acho ari sendadhi pabhondofi pabhondofi hongu nezuro takaita zvemamwe matesti anosvika iyo 7 akaita positive zvakaita kuti makesi edu eprovhinsi aende pa103 tichiona mashutiro akaita iyaya kubva pasi pa2 musi wa24 achibva andoshuta kusvika pa103 zvikuratidza kuti COVID-19 tichinayo mukati medu tinongofara kuti iyoyi iri yakakonteniwa mawana havazi kubvumirwa kufamba vachibuda even mavisitors havazi kubvumidzwawo zvakare kuti vange vachisvika ipapa nekuti
vairimai vatiwo hurumende ichiri yakamirira kuita ongoro yekuti mhando yadenda iyi yakabva kupi sezvo vamwe vanhu vava kutyira kuti inogona kunge yakabva kunze kwenyika zvikuru yemhando yakatangira kuindia vatiwo chirongwa chekufirita chikoro ichi pamwe nenharaunda chatotanga sezvo bazi rezveutano rakawedzera vashandi varo pachikoro ichi hurumende yakazivisa kuti Bondof Teachers College yainge yavharwa uye hapana munhu ari kubvumidzwa kushanyira pachikoro ichi uye vagari vepachikoro ichi havasi kubvumidzwa kubuda kudzamara denda recovid-19 rapera muchiziviso chayo nezuro hurumende yakati vanhu vatatu vakashaya nechirwere checovid-19 munyika yose uye vanhu vakafa ava ndevekuguta reBulawayo kusvika pari zvino Zimbabwe yava nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri vafa nechirwere ichi 1592 vanhu makumi matatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose vanomwe vavo vari vemumasvingo vanhu vabatwa nechirwere munyika yose vave zviuru makumi matatu nezvisere nemazana masere ane makumi mashanu nevana 38854 vanhu zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe 4590 vakabayiwa nhomba kekutanga nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwawo nhomba yekutanga pazviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvisere nemazana makumi maviri nemumwe chete 648121 vanhu vabayiwa nhomba kechipiri vave zviuru mazana matatu nezvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevasere 305268 Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti 10 miriyoni kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 mune imwewo nyaya sangano rezimbabwe doctors association for human rights kana kuti zidra riri kukurudzira vagari mudunhu remasvingo kuti vamhanyare kutyorwa kwekodzero dzavo mumhirizhonga yemudzimba dzinonzi dziri kukwira munguva ino yedenda recovid-19 vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzesangano revagari remasvingo united resistance and repairs alliance kana kuti mura nhasi pamucheke hoho vanoona nezvekufambisa kwemabasa muzidra vabrian mbanje vakurudzira vagari kuti vasaite mhirizhonga uye vamhanyari kana vadzaitika mudzimba dzavo
tichitarisa donzvo redu semusangano wezimbabwe association of doctors for human rights chatanga tichida kudzidzisa community yedu kuti ikwanise kuita pick up macases anenge adini anenge abuda gender based violence kana kuti vanhu vachingaona zvinoitika vakwanise kuidentify kuti apa padini pane munhu akanganisirwa kana ivo vachinge vakanganisirwa vakwanise kuziva futi kuti takanganisirwa tichivadzidzisawo kwekuti how can they approach such a case kuti medically vanokwanisa kuuya kupi vachibatsirwa sei kana dzava nyaya dzemutemo vanokwanisa kubatsirika kupi and
vambanje vati sangano ravo rakaita ongororo rikaona kuti nyaya dzemhirizhonga kunyanya dzekurovana kwevakaroorana pamwe nedzemhirizhonga dzepabonde dziri kuwanda nekudaro vanhu vanofanira kudzidziswa kutevedza mitemo yenyika vachitaurawo vamusangano uyu gweta muzvare chiedza chuma vati zvakakoshawo kuti vanhu vasafire mumwoyo kana kodzero dzavo dzinge dzatyorwa pamhirizhonga dzemumba
zvikaita zviri zvinhu zvekuti kana tiri kumusangano, tiri kumusangano yechechi, tiri kuchechi kwachona, tiri kumba, tiri kumashops, tiri kuchikoro, zvikava zvinhu zvatinoita speak out in public, kuitira kuti vari kuzviitirwa kumba vazive kuti hatitizvi ndega, because mwana nyara achifunga kuti ndini ndega hakuna kunoka zviri kuitwa, handizi zvinhu zvekuti zvinozokwanisa kuchinja. Uye zvikaita zvinhu zvekuti tinoudza vana vachiri vadiki kuti inzwa kashamwari mukadzi haarohwi, handizi murume haarohwi. Saka achitoziva kuti akura anozoita murume wekuti anenge achiti chii, ini nyange mukadzi handishamwisa zvakadii, mukadzi ndakakura ndinzi mukadzi haro, zvokuti nyange hanzvadzi dzangu ndaisaka chainetsa nhasi ndaisakwanisa kudzorora nekuti ndakatokura ndichinzi chii, mukadzi haro. Yanditi
imwe nhengo yemura amaitiresi musakaruka vati mhirizhongo yakawandisa mudzimba asi vagari havana ruzivo rwekuti vanofanira kumhan'ara here kana kuti kwete. Nekudaro vanongofira mumwoyo, asi nezvidzidzo zvavawana nhasi vakukwanisa kutora matanho.
Nyaya yemhirizhonga mudzimba iriko yakawanda, asi chiri kuitika ndechekuti tanga tisiri kuwana maripoti akakura, bhozi vanhu vanga vasiri kuripoti. Asi zvatadzidza kubva nhasi, tadzidza kuti tinofanira kuti tiinde kumaresponsible stakeholders edu tichienda kunoripota nyaya dzedu. Saka ndinovimba nokutarisira kuti kumberi kunoteera uko achange achiderera makesesi, nokuti tichange tichienda tichinoripota kwatanzi tiende tifambise nyaya dzacho kuti tirwise mhirizhonga.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti mhirizhonga yemudzimba yakawedzera nguva yadenda recovid-19 lockdown, sezvo vakaroorana vaipedza nguva yakawanda vari vose mudzimba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.